Jika dari sana nasawe Jaringana
Nengo dze MDCT dzanga dzidarika chiuru dzaratidzira pamuzinda webato iri paHarvest House dzichita dzidzi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika kubva pakaitwa sarudzo munyika gore rapera nhasi gore rakwana kuti ngende kubva sarudzo idzi dzaitwa idzo dzinonzi nemutungamiriri weMDCT vamogeni tsvangirai dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro
mugabe wakatipromisa mamafa mugabe wauraya nyika mugabe watadza kutungamira zvino hokoyo touyako iswana vechinja zvino hokoyo Action.
Vashitaura nevaratidziri ava sachigaro wevechidiki muMDCT muprovinzi yeHarare vaShakespeare Mukoi vati chave kudikanwa inhaurirano pakati pavamugabe navatsvangirai uku veruzhinji vachiratidzira kusvikira paitwa sarudzo itsva dzinoitwa zviri pachena.
Legitimate, we have to make sure that we force Robert Mugabe into a negotiating table and we are not going to negotiate anything else except new, fresh, free and fair elections. Chisa Mbama Chisa. And that cannot be happened. Kana isusu wana we msangano uno. Kana wanawe Zimbabwe. Tikaramba tinyerere. So it's high time that the people of Zimbabwe tinofanira kuita demand kutipinda muelection ine sarudzo dzakanaka. Dzakasununguka dzisina kuvhundudzirwa kuitira tiite restore legitimacy. Mabasa atiri kudemanda today, Robert Mugabe and ZANU-PF has nothing to offer to the people of Zimbabwe because they've got nothing in their coffers except corruption. And it's high time kuti tinofanira kutanga izvezvi kupinda mastreets todemanda what it belongs to ours peacefully until Robert Mugabe meets our demands. Chisa Mbama Chisa.
Vakafanwa bata chinzvimbo chemutungamiriri wevechidiki muboka revechidiki muMDCT uye vari nhengwe inomirira budiriro muparamende vaCosta Machingauta vati zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika panyaya dzeupfumi uye vati ZANU-PF iri kutadza kupa vechidiki mabasa ayakavimbisa payaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rapera.
Hakuna chinhu chinogwadza kuti itwe neZimbabwe chamukozvabva hatitone zvikwereti. Tinoona nyika yedu izvezvi yava kuita kunge najere kuti munhu wese anenge ane degree but pasina chainacho. Every year our university anoita churning out thousand and thousand emagraduate asi mabasa hakuna. Hazvina kiti zvakakiretwa naRobert Mugabe nekuti munhu ane madegree maviri anenge achitengesa majuskasi mustreet. Hazvina kiti zvikutona Mugabe nekuti munhu ane degree anenge achiteya mbeva ari kumusha. Chinja!
Maitiro!
Maitiro!
Chinja!
Ezoko! Action! Yangu ino tose paroti! Action!
Tose paroti!
Action!
Tose paroti!
Ezoko!
Apo vechidiki veMDCT vanga vachiratidzira vamugabe vanga vachiita mabiko kuState House ekukunda kwavakaita musarudzo idzi. Vamugabe vanoti vakahwina zviri pachena kunyange hazvo MDCT pamwe nevenyika dzepasi rose kunze kwevesadak neAfrican Union vachiti sarudzo idzi dzakabirirwa. Kunyange hazvo vamugabe vachiti vakakunda musarudzo dzegore rapera mutauriri webato idzva rezvematongerwo enyika reNational Constitutional Assembly vamadhoc Chivasa vanoti hurumende haina kana nzira dzekugadzisa zviri kunetsa munyika nokudaro vanoti chiri kutodikanwa ibato idzva kuti ripinde muutongi kuti rigogadzirisa zviri kunetsa munyaya dzeupfumi kunyanya. VaChivasa vanoti veruzhinji vave kudya nhoko dzezvironda vashoma vachizvimba matumbu nekuguta. Vanoti uhori hwadzikawo midzi muhurumende zvava kutemesa veruzhinji musoro.
CNC tiri kuona kuti musangano uri imomo uri kutonga weZANU-PF uri kutonga uri muhurumende unenge uri kukundikana kuti hunge huchiitawo kuti upenyu hwevagari vemuZimbabwe hungewo tingati huchibva pahwanga huri uchinda pari nani. Zuno wone kwa pakuti tikatasa massive servants asikuwa na masalari hawo on time. Tikatasa hawo zunza kangu fana ni with service delivery edu. Haisata ya improve miguwa kwa edu. Jese izo zezu. But tukona uti urumende ilugula mba ituti ura mateks. Iji kuiza mateks. Zuno katasa matogets. Zuno waza uti iyo pachawa awana. Era mangwa na rawana nganya sukupa kuwa na Zimbabwe.
Izvi zvatsinirwa nemunyori weboka revechidiki muchikwata cheMDCT chiri kuzvidaidza kuti MDC Renewal Team vapromise mukwananzi.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka, ZANU-PF yatadza kuzadzisa zvayanga kavimbisa vanhu. Naizvozvo vanhu vari kutambura, hakuna mabasa, hakuna mikana yekuti vanhu vandudze upenyu hwavo. Ndomamirira akaita zvinhu pari zvino kuti kuona kuti hapana kurongeka kuripo kuhurumende kuti ikwanise kubetseredza nekuseseredza kuti vanhu vakwanise kuenda kumabasa vachiwanawo mari dzekubhadhara marendi dzekuwana chikafu nekubhadhara maschool fees.
Vamukwananzi vanoti chave kudikanwa ikomiti yenyanzvi munyaya dzezveupfumi inombofambisa zvinhu vezvematongerwo enyika vari parutivi kusvikira sarudzo dzaitwa.
Isisu tiri kuti ngapaitwe National Transitional Technical Committee ichatanga yagadzirisa zvinhu zvese zvamuri kutaura zvinosanganisira mareforms, economy, yonyatsomisa zvinhu zvakanaka mapolitical players ari kunze. Mushure mekunge zvinhu zvagadziriswa izvi nematechnocrats anenge asingazokwikwidzi kana kwakuendwa kusarudzo, mapolitical parties akazitasana MDC Renewal nemamwe aripo ozokwikwidza, toona kuti vanotora nyika ndevari.
Vachivasa vanotiwo bato ravo riri kugadzirira kuti ritonge nyika pachaitwa sarudzo, vachiti pane mukana mukuru wekuti vamugabe pamwe nebato ravo rezanu-PF vanokundwa musarudzo idzo dzakatarisirwa kuitwa muna 2018. Kunyange hazvo hurumende yakaparira chirongwa chekuvandudza upfumi hwenyika chiri kudaidzwa kuti Zimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation kana kuti Zim Asset, iine chinangwa chekuwanisa veruzhinji mabasa nekusimbaridza upfumi hwenyika. Vachivasa vanoti havaone paine chine kumeso chichabuda pasi pechirongwa ichi sezvo homwe hurumende yakaboka.
Tingati isusu chirongwa cheZima Asset chirongwa chinozikanwa neZANU-PF chete. Saka zvinonetsa kuti isusu vose vagari vemuZimbabwe kana sepolitical party ANC tizoti saka Zima Asset zvinoyabudirira here kana ndanabudirira. Nekuti zviri pachena kuti zvese zvinonge zvichidiwa kuti zvinge zvichiitika muZima Asset momo tikadzokera panyaya yecorruption. Tinoona kuti ZANU-PF ndiyo pati yacho ine corruption. Saka tingaone tikavenga gwaro ravo iro rinoratidza kuti kana tisaro nezveupfumi kwenyika zvinofanwa kunge pane vanhu vanenge vasina umbimindoga, pasina vanhu pane vanhu vanenge vasina unjire. Saka tikatasonyasonaa kuti ZANU-PF ndiyo ine corruption yacho iyoyo. Saka ndinonga kuti zvekuti tifunge kuti Zima Asset ingabudirira kuti vana veZimbabwe vazoti izvino tagarika futi tionese kuti zvingadaro. Singatoita nechoti vana veZimbabwe vamirire muna 2018 kuti vabvise ZANU-PF.
Kunyange hazvo sarudzo dzegore rapera dzisina kufamba zvakanaka, mutevedzeri wegurukota rezvemitemo vaFortune Chasi vakaudza vanhu vaiva pamusangano wakaitwa muHarare neZuro wekuongorora mamiriro ezvinhu munyika kubva sarudzo dzaitwa wakarongwa nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuti vane chivimbo chekuti zvinhu zvichanaka munyika kana zvirango zvakatemerwa vamugabe nevamwe vavo vari muZANU-PF zvabviswa.
I also want to say that there has been a great degree of impatience by the public, and I think as public officers, as ministries, as government, we are responsive to that concern by the public, and we have a duty to try and explain why there may be delays if they are there. Some of the delays are really not real. Some of them are contrived because some of us are still within the frame of mind which says anything government does must be wrong and anything that the opposition does must be right. But I think the reality on the ground now demonstrates to us that there is nobody with monopoly over democracy. There's nobody with monopoly over violence. We have seen it in the most unlikely places.
Asi mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vamufundo mulilo vanoti chiri kukonzera kuti zvinhu zviome munyika inyaya yekuti Zimbabwe haikwanise kudyidzana nedzimwe nyika pamusana pekusafambiswa zvakanaka kwakaitwa sarudzo dzegore rapera.
And in our view, we believe that Zimbabwe still has a crisis which manifests itself in a variety of ways. And one of the key ways within which that crisis manifests itself is the issue of of governance. And then, of course, I'll talk about the issue of the constitution, the economy, and international engagement. These are issues posted 1 July, which we as an institution are still grappling with and which we think constitute what we would call the Zimbabwe question or the Zimbabwe crisis.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition ririkukurudzira kuti hurumende inanganise mitemo yese nebumbiro yedzvare mitemo yenyika izvo zvinonzi navachasi zviri pakati pekugadziriswa. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya vanoti zvirongwa zvehurumende zvinofanira kufambirana nekugadziriswa kwezvinhu zvinoita kuti munyika muve neutongi hwejekerere kuti vekunze vane mari vazoda kusima mari yavo munyika zvinozoita kuti upfumi hwenyika husimukire.
Chokutanga chinofanira kuitwa nehurumende yava Mugabe kugadzirisa nyaya yezvokugadzirwa kweupfumi kana tingati maeconomic policies ehurumende anofanira kuwirirana nezvematongerwo enyika kuti kana vachida kuti vanhu vaye kuzoita invest muZimbabwe vanofanira kugadzirisa mitemo inoita kuti mari dzevanhu dzichengetedzeke, inoita kuti vanhu vave neconfidence kana kuti vavimbike kuti vakaisa mari dzavo vakasima mari dzavo hadzina munhu anozoya achitaura kuti akuindigenize. Hamuna munhu ane achizotaura kuti tinotora 51% yomunhu auya kuzoisa chi mari dzake. Saka mapolicies economy, maeconomic policies anofanira kuwirirana nepolitics dzedu. Zvinoreva tinofanira kuvandudza nyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti vanhu vava neconfidence kuti vakavaya vakasima mari dzavo zvinhu zvinokwanisa kudii, zvinokwanisa kuvanakirawo. Zvinoreva kuti mitemo futi yesarudzo inofanira kugadziriswa. Mitemo inovhiringidza kodzero dzevanhu inofanira kugadziriswa. Mitemo inokanganisa kuti vanhu vaite business inofanira kugadziriswa. Saka zano inofanira kumira pachokwadi yochinyatsokutarisa kuti kana isina kugadzirisa nyaya dzeeconomics nenyaya dzepolitics zvoindirana, zvichifamba zvakaindirana, hakuna vanhu vanokwanisa kuya kuzosima mari dzavo, hakuna vanhu vanokwanisa kuya kuzoita investment dzavo. Plus hazvikwanisiki futi kuti vanhu vakwanise kuita mabhizinesi muno, nokuti kuti vanhu vaite mabhizinesi muno zvinodawo kuti vawane mari dzinobva kumabhengi, asi mabhengi haasi kuwana mari yacho nokuti hakuna investment iri kuitwa, hakuna mabasa ari kukiretwa kuti vanhu vakwanise kuita masavings mumabhengi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvakatanga kusamira zvakanaka pakatanga chirongwa chekugovera minda kuvanhu vatema. Nekune rumwe rutivi, hurumende inoti upfumi hwenyika hwakatarisirwa kukura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana gore rino, asi masangano akaita seIMF neWorld Bank anoti upfumi hwenyika hunogona kukura nezvikamu zviri pakati pezviviri nezvitatu kubva muzana gore rino. Veruzhinji vanoti zvinhu zvikaramba zvakaminama kudai munyika, vanhu vanogona kupedzisira vasvuuka nenhamo iyo yave kupfunya chisero munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.